Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 9/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
hapana chisungo chokuti nhengo dzeparamende dzisaenda kunational national people's conference yezanupf nhengo dzinoenda asi nguva imwe chete iyoyo paramende inenge ichisitawo tichange tichiona kuti tingasarudza sei kuti vamwe vanomboendawo vamwe vachiita basa
zanupf inoti nhengo dzayo dzichaenderera mberi nebasa mudare rehouse of assembly nesenate kunyangwazvo pane musangano wekongresi yavo
dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti mukuru wekuparamende vamwe vasipika renational assembly havasiita basa ravo nemazvo nekuti vachinge vasarudzwa kuita spika havafanirwi kutora zvedivi nekwavakabva vanofanirwa kuita zvenyika
bato remdc inotungamirirwa navanelson chamisa rinoshora mutauriri weparamende richiti hasi kuita basa rake nemazvo tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc kunyange hazvo mumakore adarika paramende yaimbomira basa kuti nhengo dzezanupf dziende kumusangano wayo wepagore weannual conference kana kuti unoitwa papera makore mashanu wecongress gore rino paitwa chibvumirano chekuti nhengo dzienderere mberi nebasa mudare rehouse of assembly nesenate zanupf iri kutanga musangano wayo wepagore mangwana kugoromonzi mashonaland east asi musi mumwe chetewo paramende inenge ichitariswawo kuzeya bhajeti regore rinouya rakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo muturi ncuve mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata vanokokera zanupf mudare reparamende vapupurai togarepi
hapana chisungo chokuti nhengo dzeparamende dzisaenda kunational national people's conference yezanupf nhengo dzinoenda asi nguva imwe chete iyoyo paramende inenge ichisitawo tichange tichiona kuti tingasarudza sei kuti vamwe vanomboendawo vamwe vachiita basa rokuti bhajeti ripasiwe tinoziva tose kuti bhajeti chinhu chakakosha ndo chinotipa direction yedu pakushandisa kwatichaita mari senyika nenzira dzose dzatinoita mapurogiramus edu nokutora mari iyoyo tichipa bazi rimwe nerimwe saka chinhu chakakosha zvikuru changoita kuti nguva imwe chete yatiri kusita ndo nguva imwe chete iri kuitwa national people's conference yedu saka tangoona zvakakosha kuti tirambe tichiita zvebhajeti kana nguva iripo vamwe voenda kunational people's conference saka mamps especially ezanupf vakatoaccredita kuenda kunational people's conference saka vanoenda kunational people's conference asi nguva imwe chete iyo tichagadzira isu sevatungamiriri paramende ikoko nzira yekuti ndivanani vomboenda uku mutambo iwoyo wokuti bhajeti reitwe approved kana reongororwe uchiitwa zvavo
saka munofunga kuti munenge mapeta riini iyo nyaya yekugadzisa nyaya dzebhajeti
nyaya yebhajeti hainganzi inopera riini inopera nokunge vanhu zvinoitwa maprocesses acho ose aitwa tikagutsikana mamembers of parliament vakagutsikana kuti zviri kutaurwa naminista ivo vazviona zvakanaka here vakazviapprova saka zvinogona kutora nguva yakareba asi vavariro yedu ndeyekuti this side of the year tinge taita tikapedza patisingabvumirani tichipagadzira tichiwirirana naminista zvangobuda izvozvo totofamba tichienda mberi
imo muparamende uku manga muchimbonetsanawo neve mdc mukaomba komiti yekuti igadzirise nyaya munofunga kuti inozodzoka rini kudare reparliament nechisungo chayo
komiti zvanzi muchiwa 28 February aya public information kai 28 February komiti inenge yauisa zvainenge yaongorora inenge yauisa kuparliament
asi imi munenge muchienda here ku public accounts committee kana kuti muri kumirira kusvika musiwoyo
public accounts committee inenge ramba iriko yatisingadimbika kuti inge ichitewa nomunhu unoti ava recognize president wakasarudzwa nenyika constitution yenyika ichimuona ari wakasarudzwa munhu iyeye kuti zvo isu tifane kunge tichirecognize munhu watazvitarudzira zvedu paparliament wasarudzwa nenyika yose vachiti havadi kumugamuchira toda vanhu vari straight hypocrisy toda vanhu vari very straightforward kana vatati tinochengetedza zvinoreva mutemo wenyika totomuchengetedza wose uye mutemo wakanyanya kukosha ndiye inonzi constitution of the country zvana standing rules zvakangoti tinofanira kungobalanza patinenge tichiinda mumacommittees fortunately hazvina kutaura kuti uchairman tinogona kupa anyone tinongoenda kundovhota vaya vanoti havadi kuti vakahwina maelections varecogniziwe tovavhotera out mumacommittee imomo tochea zvedu patinenge tichi tinotora kuna namuliswa vari kuopposition kuna namisairambwi vari kuopposition tovhotera ivavo voita machairman yepublic accounts yacho iyoyo
vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi vange vari parunhare muHarare nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera taedza kubata vanokokera MDC mudare reparamende vaprosper mutsami avo vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi Blessing Zulu abata munyori anoona nezvemutemo mubato iri vainnocent Gonese tikatanga nekubvunza kuti zviri kufamba sei pakunetsana kweZANU-PF neMDC panya yai kuti bato riri kutonga rezanupf riri kuda kuti MDC icherejedze vaEmerson Mnangagwa kuti ndivo mutungamiriri wenyika sezvo MDC iri kuti vakabirira zvemhando yapamusoro
dambudziko ratirikusangana naro nderekuti mukuru wekuparamende vanovaspika enational assembly avaspika basa ravo nomazvo ngekuti vachinge vasarudzwa kuita spika havafanirwi kutora zvedivi nekwavakabva vanofanirwa kuita zvenyika kama komiti yedu asiri kusangana kana kuchidzidzirwa kusangana kwavo saka patiniite mudare kuti izvo ngavaitirwe inonzi privilege of committee nekuongorora maitiro avo ezvitoza mukomba vatiti zvo hazvina tinge zvichitambirwa nedambudziko rekuti kuri haasiita basa renyika anoita basa rezvemusangano wake saka ndipoti azoitawo kokasi richazvironga kuitira mhara ipi kuti aizokezvitadzi
ko paramende ichambomira here basa kana poitwa musangano wepagore weZANU-PF uyu
rwendo runo vanenge vachinja maitiro nekuti tikutosangana mutechipiri mumadzimba dzese dziri mbiri uye zvemakomiti ari kusangana saka sekuona kwamutagara tingotema kuti aiwaka yaenyika yaifaniri kumisa nekuti ine basa rekuita zvayo zvekongiresi yacho asi rwendo runo ndiringasetiachinja maitiro zvinova zvinhu zvatotambira nemakomai chaiwa basa haifaniri tine basa guru akanangana nezvebhajeti nemitemo inda kuvandudzwa atofanirwa kunge tichiita
izvozvo ebhajeti zvinopedzwa riini
bhajeti rinenge richita dhibheti nekuti takatanga dhibheti musechipiri machairperson nemakomiti akaita maripoti avo iko zvino nhengo dzese dzinenge dzakasununguka kudhibheta bhajeti musechipiri senge chizvoti pamwe tinopedza chipiri kana chitatu vahatisi hasati aziva zvekuti zvinenge zvichibva nekuti vanhu vanenge vatora vanenge vakawanda zvakadii temo inoita kuti tikasike kuvhara ma5 minutes to 7 pari zvino tinokwanisa kuramba tichienderera mberi kusvira takara pakati peusiku kana kusvika mamba kwedza kana pasina vanenge vachida kutaura vachiongorora nenyaya yebhajeti kana ine mitemo iripo
kuverengwa kuya kunoita bhajeti hazvirevi kuti rinenge rapera basa raapo ezvinoizvi manje
zviripo ndezvekuti vanhu vanenge vachiongororaka kuti vachionawo vachipawo pfungwa dzavo nestatement yakaitwa naminista wefinance tozobvako tozoenda kumari anopetwa kubva maminista akasiyana siyana tinenge tine simba zvakare yokuongorora mari idzodzo kana pane zvinenge zvafungwa nevadare kuti pakati pakati semari yatisirwa zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvikwanisa kukumbirwa zvavo zvobva kune mukuru wenyu wefinance minista wacho zvirikosa kuti inenge muchiti kudii kumindiro yanenge chizopa nezvinenge zvatarwa navadare
munyori anoona nezvemutemo mubato reMDC vainnocent Gonese Vange vashita waravari paru nare na Blessing Zulu we Studio 7. Munyori mukuru wesangano rewa na chiremba re Zimbabwe Senior Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti mimwe michina yakatengwa nehurumende haisi kushanda zvachose, izvo zvoodza moyo vana chiremba vachiti hurumende haisi kuratidza kuzvipira kugadzirisa zvichemo zvavo. Kuti tinzwe zvizere, tabata Dr. Musara.
Hongu vangataura kudaro, ndinoimba vanenge vachirevera havo nyaya yemishini yavanoti ivo vakabva kubhadhara kubva kunyika yeIndia mazuva mashoma aperayo, ndofunga chiri muna naMei uko. Asi dambudziko riripo nderekuti mari iyoyo kuenda kwayakaita kwakauya zvimishini zvekudhara zvakaunzwa zvinoita sekuti vanhu vatongorasa havo vachirasira kuno. Mishini yakaunzwa imwe yacho mishini yakagadzirwa muna 2005. Zvino mushini wa 2005 ukanzi uchishandiswa nhasi uno hauna maparts, haunokwanisa kunge uchizowanirwa kana kana chinga kudikana. Zvakare kunenge kune mimwe yachona mishini yakaunzwa yekuti haipindirane nemishini yedu yatagara tinayo kunoko. Zvamfanira kungoti kukonzwa mushini wekukotsisa semumwe mushini wakaunzwa, ukada kuupfekera pane mushini unobudisa oxygen kuita kuti munhu kana akarara aramba achiwana oxygen zvichamupeta pakuitwa operation, mushini iwoyo hausi kupindirana neipapo. Saka kwakauya nyanzvi dzekunyika yeIndia, kwacho kwainzi ndoko kwakabva mushini iyoyo, dzikauya dzichinzi ngadziuye dzibatanidze mishini iyoyo dzomuti inoshanda here. Dzakasvika pakudzokerawo dzichiti mishini yacho yaramba kushanda. Zvino hatingaverenge mishini yakafanana neiyoyo tichiti pane mushini wekushandisa.
Asi panotengwa mishini isana chiremba, hamurumwewo here nzeve kuti muzive kuti ndo zvakuitika uye munoda kushandisa zvipi?
Dambudziko ravapo iko zvino nderekuti mishini kana ichinge yakutengwa, pamwe pacho munozvongerekana maakudzwa kunzi takutotenga mishini yakutouya, kunokwanisa kungotsvagwa munhu mumwe chete kana vairi vanongotaurwa navo kungonzi totenga mishini ipi. Kana vanhu vataurirana paya nevari kunotenga totozonaonzi kwakuya mishini. Zvino zvikaitika izvozvo, vacho vanofanira kuzoishandisa vacho chaivo chaivo vozoionaona kuti hazvishandi. Ndo zvinhu zvinotipa matambudziko izvozvo.
Pane imwe yaimbonzi yanga isiri kushanda zvakanaka yekubatsira mukurapa zvirwere zvakaita segomarara, yakazogadziriswa here?
Haisati yagadzirwa iyoyo nanhasi, ichakangodazvo.
Asi vamwe vari kuti hongu zvinhu zvakaoma chiremba, asi imi nebasa ramunoita munenge musingafaniri kuti muramwe mabasa nekuti munenge maakuomesera varwere.
Kwedu isusu zvedu isu hatina kumbokuti kuramwa mabasa isu, kana takakutarisa hedu nekuti basa racho tiri kurida tichida kusenza. Asi kana uchinge waenda kubasa kwacho kusina chekusenza uchiti uri kunosenza, zvinowaakusenzei. Basa ratanga taakuita iko zvino izvi ranga riri rekutarisa vanhu, uchitoona munhu achitosvika pakutofa muchipatara ukangomutarisa usina chauri kuwanisa kunge uchimubatsira nacho. Zvanga zvakaoma izvozvo nekuti chiremba akatasana neizvozvo chinhu chekuti hachibudi mupfungwa mako kwenguva refu inoteera. Unoramba uchingoita nguri kungoona munhu iye mumaso mako. Izvozvo zvakaoma zvekuti unozosarudza kuti kana zvakadaro soka, kana vanhu ava vari vari kuya kunokuzofa zviri nani vafe havo vari kudzimba dzavo, pane hama dzavo dzinovada nekuvayemura, pane kuti dziuye dzosvikofa isakatari tisina zvatinokwanisa kunge tichivabatsira nazvo.
Dr. Aaron Musara veZimbabwe Senior Doctors Association. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga vakaudza vaEmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu mubato reZANU-PF umo munonzi mave kutanga zvikwata zvakasiyana-siyana. MuDaily News nekare sangano rinobatsira vana reSimukai Child Protection rinoti kushandiswa pamwe chete nekuroreswa kwevana vadiki kwave kunyanya mudunhu reManicaland. Mukronika wa mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vashanu nezuro kusanganisa vana vadiki vaviri mushure mekukonderana kwekombi neimwe motikari padyo nemusina kuSouth Africa. Kunonzi kombi iyi yakanga ichiendesa vana vasina mapepa ekufamba nawo kuSouth Africa kunotamba Christmas nevabereki vavo. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi magadi pa Studio 7 apo magadi zvenyu vese vana mukomata nonoka wande vana blessing Zulu vana Mike Hove mose mose ndini zvangu ndini zvangu ndiri pa Pretoria apo mukoma mutemarege ndira kupindura vamutodi avo kuti munoziva chokwadi chakanaka nguva zhinji nokuti vanhu vavano tizo vari kutadza kurima nokuti hakuna mvura kunyepa. Haungaisi munhu mupuraza asina kana nedhongi rese memitanorima nei munhiye mutarisana chouviri kumunhiye asina kana nedhongi memitanorima nei. Hurumende yakabhaiza papa zvekunyepera nepapa yakabhaiza kutora mapuraizi kuti pindai nevanhu vasina kana chouviri chekuti vanokwanisa kurima vachiisa chibage kunyika. Varungu vacho vemuzvaive zvakanaka stereki. Hatirambi kuti nzara yaiitika varipo varungu asi zvaive zvishoma nokuti vana Zambia nana Tanzania dzavarotaura kuti ndokunobva chikafu wavari kuguma guma chikafu chisaitova supplier ikoko vaitova vaichenga kuZimbabwe vachizo zvangonyatsa chinoita pahurumende ndo chiti haigoni kutaura chokwadi ndo problemu yehurumende yamunangagwa iyo ikanga ichigona kutaura chokwadi kazvinobetsera kuti vataure nhema.
Kana mukarangarira makore ekuma1994-95 kwaimbonzi dambudziko remvura richapera mubhulawayo kuburikidza nekutora mvura kuna Zambezi matebere nezambezi water project. Ndakumbira kuti mutibvunzirewo imi veStudio 7 mutibvunzirewo hurumende iye ZANU-PF kuti chirongwa chacho chakamiswa nemasankisheni here nekuti hachichambotaurwi nezvacho kusvikira nanhasi zvokuti aifunga kuti kusvika gore rino iri dei kubhulaya kusingatauri matambudziko emvura. Mukatarisa makore ese panoitwa maelection ZANU-PF inotora mayouth vonotanga kubhemba makambani akavharwa achirova nyoka dzinenge dzakugara imomo nekutema miti kuchinyeperwa vanhu kuti akuda kuvhura nekuti achitopembera nekupuwa dori vachidhakwa vachiti haa ZANU-PF ndiyo chaiyo chaiyo. Tikangopfuura ipapo zvatopera ndopamunotanga kuona kwakunzwa kuitwa mamegadhiri vanokwira ndege vachipedza mari. Hatizivi kuti asi vanhu vemuzimbabwe vasingambooniwo kufunga chaizvo chaizvo asi itibvunzirewo vanhu veZANU-PF kuti kumvura yakaregere kudhonza kumatedereni kuna Zambezi kwachona kusvikira nanhasi. Hamuoni makore awandisa zvokuti chero dei pagore rega rega vaibhadhara vaikwanisa kudhonza mvura kuisa mapaipi kana 50 kilometers ingadi yakatosvika. Pamwe zvinoda zvakakonzerwa nekuti masankisheni here vatitaurire kuti masankisheni akatadzisa mvura kuuya nekuti haasi chirongwa chaiko zvino chii. Ndopamunoona kuti manyepo atinenge ichingozwa neZANU-PF chihurumende chaora ichi.
Studio 7, how are you? Muri kutaura naRosa Paxi uyu anoitwa zita rake chairo C12 anobva pamurinda pamutare. Takanangisa Zimbabwe nyika yedu chaiyo inodadisa nezvinhu zvakawanda maminerals and diamonds zvinhu zvakawanda nditi but tirikuona kuti Zimbabwe nyika pari zvino iri kusafa vanhu vari kusafa zvisingaiti. But muri kutaridzika nyika semusina president but president vedu arimo. Saka tikanangisa izvozvizvi tichinangisa zvinhu zvekushandisa kana kuti zvinhu zvinotiraramisawo zvakaita sekuti chikafu sekuti titenge chaiko mari yacho haisi kubatika nditi takanaiso tichipinda mumashopu maprices edu akakwira zvokuti kana mari yacho akaibata iyo mari yakabva kupinda iyi aingatengi zvinhu zvinokwana 5 nekuti mari yacho haisi kubatika haisi kuwanika nditi so ndiri kuti president wedu ndapota please wamunangagwa kana zvichibvira kana zvisingaiti dai vatengesa zvayo Zimbabwe yacho kana kuti tai zvaibvira wapa zvavo wachamisa wechidiki vangakwanisa kutigadzirirawo future nekuti tiri vana vadiki but hatina kana chatatitaa nacho ende tinoda kuti tigadzirewo future nditi but ndiri kuti president anoziva here chinonzi economics. Thank you Studio 7.
kadima kadiva shamarari ve studio seku. Kuma tanono ka wande jonga kandi miresi sama velasi. Rei toto, maiki uove, nirimi timuro serandi sina kudai kandi kuti murise isei koko. Kuda uto mwete kuti odi yangu inzu ike. Nyanya na amna ngakwa. Kuti shavano shuti wando mfunga miri wenyika. Akapinda pautungamiri wenyika kuti vaite makwikwina chamisa kana kuti nokuti kana iwo achiti kuzviziva pane zvandakanzwa kuti madhokuta iwayo pane vari kuvapa maus ivo kana vaitoziva kuti madhokuta anoda maus varegere kungovapa maus acho then madhokuta ongotodzokera pabasa uyezve roungaita mukuru wenyika wekuti unoteedzera makuhwa evanhu kuti uri kuhwachakati nyika yese ingatongeka here kana kuti mahumbwa ari kuitika uyezve ndoda kubvunzavo kuti imimi zvinhu zvese zvatinotaura pfungwa dzedidzi mune dzimwewo here nzira dzamunozoita kuti iwo wakurawa vazonzwawo zvatinotaura nekuti zvegore ratopera tichingotaura ka asi unotoona kutoti havasi kutombochinja vakuru vacho vanotowedzera kuita sekuti vari kutosvotesa vanhu vavari kutungamirira saka hamuna here dzimwe nzira dzokuti munozokwanisavo kuti muvasvitsevo mamashoko edeiwa yavanzwevo nokuti hamuna ngagwa ini zvavava kutondiitira inini hangu kutaura chokwadi ka handisi kutuka zvangu but handisati ndamboona zvakadirini kuti vari kuita makwikwina chamisa here vachiti ndovakahwina ndovari kutungamira ngavaiteka zvokubhadhara madhokuta acho ongovapa mari dzavari kuda ka voinda kubambasa maticha acho ongovapa mari dzavari kuda voinda kumabasa kana vachiziva kuti ndozviri kuita kuti madhokuta asainda kubasa ka ngavavape mari dzacho vanoregere kuvapa mari dzacho asivo kungokwira ndege vachienda kwavanoda vachidzoka vachienda kwavanoda vadzoka hatina chatinoona chabuda gore ratopera pasina kana chabuda ko vana vedu vachazovei kana vachiramba vachiita makwikwinei nemwana vachamisa vana vedu chaivo chaiviswa takabereka vachazovei
isu tiri kuno kukotwa kunyamapanda bhodha tiri kutambudzika hakuna madhona ari kutipa zvinhu zvinhu zvacho zvese zvakangomira hapana chatiri kuona chiri kuitika ba ukazvitaura hapana chinobuda hapana MP wedu ari kuita kunge akatama hamuna munyika muno saka tiri kutaurawo pamhepo pestudio 7 kuti pamwe zvinzwike zvifambe
manzwa apfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo Christmas yava pacho tinokukokai zvekare kuti mutitumire kwaziso dzenyu kuhama neshamwari dzenyu dziri pasi pose ngatimbotarisai zvaitika kune dzimwe nyika vanhu makumi mana nevatatu vakafa mune rimwe factory rakabata moto muNew Delhi kuIndia nemusi wesvondo zvinonzi moto uyu wakatanga makuseni esvondo mudzimba dzinorara vashandi asi hazvisati zvaziviswa kuti chii chakakonzera moto uyu vanhu vafa kubva zvarwiswa vanhu vari kuratidzira muBaghdad kuIraq vanonzi vapfuura makumi maviri nevana vamwe zana nemakumi maviri nevanomwe vakakuvadzwa vanhu vakange vakapakata zvombo vanonzi vakarwisa vanhu vari kuratidzira kusafara nehurumende asi vakuru vemauto vanoti havasi kuziva kuti vanhu ava ndivanani muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica sangano remapurisa reFBI rinoti riri kutora kupfurwa kwakaitwa vanhu pamuzinda wemauto kuFlorida sechiitiko chevanhu vanopurikidza mwero mukuru weFBI muJacksonville amai Rachel Rojas vakaudza vatori venhau nemusi wesvondo kuti vari kuita ongororo yakadzama kuona kuti kunyange hazvo munhu akapfura vanhu akaita izvi ari ega inyaya yekupfurikidza mwero here FBI inoti murume akapfura vanhu ndi Mohammed Al-Shamrani aive nemakore makumi maviri nerimwe chete uye ari chizvarwa cheSaudi Arabia FBI inoti ichiri kutsvaka kuti sei Al-Shamrani akapfura vanhu ava akavaudza vamwe akakuvadza vamwe vasere vanotizve asi apfura vanhu ava vanotizve asati apfura vanhu ava Al-Shamrani akanyora tsamba yokurayira nhaka uye achirumbidza zvakange ave kuda kuita ave uye achirumbidza mashoko akambotaurwa naOsama bin Laden. Al-Shamrani akanyora paTwitter pake kuti America yave nyika yehusatani akashora kutsigira Israel kuri kuitwa neAmerica. Kupurwa kwakaitwa vanhu pamzinda wemauto uku kuFlorida ndekwechipiri mukati mesvondo zvichitevera kupurwa kwevanhu vatatu pamzinda wemauto eAmerica wePearl Harbor kuHawaii. Mara Brown na Chai Chen wa chimba kamboka wa mkoko badiwa wala kereri mungo batani za mene gama ndo wato zikano rila chini sezo kuwe ya pera rekati kwa chakisa waka zhulimu na uu zanu kuyef ino tinendo zayo zikande rambiri nebasa mudarere azo assembly nesine tukunyangwa azo pami msangano we congress yao Badore MDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoshora mutauriro weparamende richiti hasi kuita basa rake nemazvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndoti mosara zvakanaka.